Mutumbi wevaive mukuru wekerekeza Yoja Forward in Faith Ministries Archbishop Kuti nasi waendeswa ku National Sports Stadium uko uri kutarisirwa kurara vanhu vachiita minamato usiku wese kusvika mangwana vachitaura pamhemberero yekucherechedza upenyu hwaArchbishop Kuti kwekare ku National Sports Stadium mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa varumbidza mufi vakakurudzira vedzisvondo kuti vatevedzere tsoka dzaDr Kuti mukuvandudza upenyu hweveruzhinji.
In his honor, I challenge the ministers of the gospel of God.
Aizvozvo mukucherechedza mabasa avo akanaka. Ndopa chitsvambe kune vedzisvondo kuti vagarudzwa kuti nyika kuti ibudirire. Vanhu vedu vanofanirwa kusimudzirwa kubva muurombo.
Vakadomwa kutungamirira Zayoja Forward in Faith Ministries vaJoseph Joe Kuti vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera zvikuru vachipemberera mabasa avaGuti.
Saka tinotenda kuungana maZimbabweans kufarira basa rakanaka remweya rakaita vaBaguti remweya nezvenyama.
Vawedzera vachiti ramangwana rekereke rakajeka.
Zayoja yakaiswa foundation yakasimba ye 63 years inopfuurira mberi kubatana. Zayoja ine foundation yerudo nerikubatana sezvatinokudza Mwari nekuda kwaizvozvo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi amai Yuna Kuti mudzimai waArchbishop Kuti vati mufa asiyana kamune zvakasiyana siyana zveupenyu.
Yakakura siri yemuchechi chete but in all areas tochiteerawo toita izvozvo.
Mumwe muparidzi wekereke yeZayoja vaChristopher Kapandura vatiwo vafadzwa zvikuru kuti vaGuti vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika.
Ndiye anonzi mufundisi wekutanga wechitema kugrounda munhu pamazuva eudzvanyiriri kuti unogona kutonga, unogona kuzvimirira, unogona kuzvidhivheropa.
Amai Florence Makiseni avo vabva kwaGuti kumasvingo vatiwo Archbishop Kuti vakavaburitsa urombo hwavaive nawo.
Zvakabatwa nababa Kuti mukati meupenyu hwangu kushanda matarenda. Ndanga ndiri murombo asikatarisiri, asi pandakadzidziswa kushanda matarenda nhasi ndiri zvandiri nekuda kwekushanda matarenda.
Vamwe vakuru vemuhurumende vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga, kurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nemutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Vemakereke akasiyana siyana vanosanganisirawo mutungamiriri wekereke yeFamily of God vaAndrew Taunashe ndevamwe vezviuru zviri pakati pezvitatu nezvina zvevanhu zvaungana nhasi. Vanhu vari kutarisirwa kurara vachipemberera upenyu hwavaGuti usiku hwanhasi uye mangwana svondo kwozove nemunamato. VaGuti vakashaya musi wa5 Chikunguru kuSouth Africa vava nemakore zana ekuberekwa. Zuva rekuradzikwa nenzvimbo yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa. Vachibva pamhemberero yeupenyu hwaArchbishop Kuti vamunangagwa vabva vaenda kumusangano wokutsvagira bato ravo rutsigiro waitirwa kumutawatawa kumashonaland east. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.